vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasungwe vose vari kuita mhirishonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapamasimba tataura nakomishina general wepolisi vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa23 nyamapfufu gore rino ngaasungwe, ngaaende kuchitirongo, ngaaende kumazitare edzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirishonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva 10 chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaGift Osano Siziva vati mhirishonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatengwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri reZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka, vari kutya. Ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu, kukuwadza vanhu, kuvarua, kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati pakashaya zvinhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti CCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova tsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwaGutu nekwaChivi. Vanoona nezvesarudzo muCCC kubhikita vajoni mupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinokura 20 dziri kugara pachikoro chekwaChikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mushe. Kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhaisi vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhog Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachiridzirwa kunzi kwanzi vavhote reZANU-PF.
kwaGutu nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kuGutu East vaGift Gwereze vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvaratidza kuenda kumusangano wavo.
Vakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti vandeve ZANU-PF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero and is it not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukende emapurisa.
Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepukai chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANU-PF vatatuma mumadhistrict edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachidhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya munyori wesangano revakarwa hondo wesungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu 2 million vachakora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vamunangagwa.
Zvinonga razvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, tova kuita 2 million kuHarare.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo zvinozoita kuti zvisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro mutsinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dziriko mwedzi uno. Mumatsoka vaburitsa padandemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaga rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.